munhu anongosarudzwa randomly uye munhu wese ane mukana wakaenzana wekuti apinde musarudzo iyi. Tinoita interview vanhu vedu vanopinda mundima kuzoita basa. Vanenge vane questionnaire vanenge vanaro, sample size yedu vanhu yandingangoti vanhu vakapinda mutsvakiridzo iyi yanga vari 1200. Tsvakiridzo yedu takaita pakati pa kutanga musi wa 28 January kusvika musi wa 10 February 2017.
Asi vamwe vanoti ivo nyaya yekutya ndo inoita kuti vamwe vanhu vatadze kutaura zvinenge zviri kutsiko mwoyo wavo. Ii chokwadi here ichi?
Ndifungi kuti mune chokwadi chakati nyanya chakanyanya kutaurwa kwa kunoita vamwe kuti nyaya yekutya ingaita kuti vanhu vasanyatsokutaura zvinhu zvinenge zviri pasi pemwoyo yavo. Ndinodaro nekuti Famous Public Opinion Institute tine zvisungo zvetsvakiridzo zvinotibata. Tinoreva kuti tinodzidziswa kuti kana tichiita tsvakiridzo pane atinoti maresearch ethics vachirungu. Hatitenderwi kuti taure nevanhu anenge asina kusununguka kutaura nesu, anenge asingadi, anenge achitya kutaura nesu, akasununguka kuti asapinde musarudzo iyi. Uye panosvika enumerators edu kana kuti vanhu vanenge vachiita tsvakiridzo edu vanenge vachibvunza, vanotanga vaudza vanhu munhu anenge achida kupinda mutsvakiridzo kuti chinangwa chetsvakiridzo ndechii. And munhu anenge akasununguka kuti kana asingade kupinda musarudzo iyi oti ini handikwanisi kutaura.
Ko vamwe vanotika tsvakiridzo yenyu iyi vandoma inozoshandiswa nebato riri kutonga iri reZANU-PF kubirira musarudzo vachiti ZANU inenge yakuti mazviona here kuti nerutsigiro rwakasimba zvekuti nyangwe sarudzo dzikasaitwa zvakanaka vanenge vaakudzokera kutsvakiridzo yenyu vachiti ndo zvakataurwa kare.
Ini ndakamirira mupoi handibvumirani nazvo. Handifungi kuti isu semupoi tinoita tsvakiridzo kuti tibatsire rimwe bato rezvematongerwo enyika kuti rige sekutaura kwavanoita maelections. Isu tinongoita tsvakiridzo kuti tibatsire watingati mastakeholders edu kuti vashandise tsvakiridzo idzi kana kuti pfungwa dzinobva mutsvakiridzo dzevanhu kuti zvizobatsira vanhu kana kuti mapolicy makers pavanenge vachigadzira mitemo vanenge vachivana kuti pfungwa dzevanhu dzinoti chii pane zvinhu zvakawanda zvinonga zvichiitika kana munyika. Patinenge tichiita tsvakiridzo idzi tinenge tichida kuti vanhu vabenefite from yatingati like evidence based planning, evidence based programming, kwete kutenge tichida kubatsira rimwe bato kuti pamwe rizotibiridzira like munyaya dzetsvakiridzo. Handicho chinangwa chemasipabu yeOpinion Institute.